mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 1 Nyamavhuvhu 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
musangano waibatsira kana taida kuti titaure zvemandorokwati asi chokusangano kuti musangano uri kusangana under settlement 141 ye1997 settle arrangement iyi haipi collective bargaining inongopa consultation necollective bargaining
hurumende inowedzera nemazuva mashanu zuva rekubhadhara mari dzevadzidzi vanoda kunyora bvunzo gore rino
zvekuti zimsec yawedzera mazuva ekuti vana varejiste kunyora unotova mucherechedzo wekuti upenyu hwakatoomera vabereki vazhinji avo vari kutadzirira kubhadhara pamazuva akatarwa
sangano rehuman rights ngo forum rinoti bhiri rinobata masangano akazvimirira richakonzera kutambura kwevanhu vazhinji munyika
zvichakadaro tiri kuona masimba akawanda ari kupiwa kuna minista vanoona nezvepublic service and social warfare kuti vange vachikontrola zviri kuitika kumasangano awa kusanganisira kuchinja maboards kana kuti maexecutive committee emasangano awa pamwe chete nekudirecta kuti mari dzavo dzichange dzichishanda sei
iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc nhasi muvhuro gurukota rinoona nezvavashandi nemagariro evanhu muzvinafundo paul mavhima vachaita musangano nemasangano makumi mana anomirira vashandi vehurumende musangano uyu unenge uchikurukura pamusoro pemihoro yevashandi vehurumende gurukota rinoona nezvemari vamuturi ncuve vanotarisirwawo kupinda mumusangano uyu mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe dr takavafira joe vaudza studio 7 kuti kunyange vachipinda havo mumusangano uyu havaoni zvinobatsira sezvo vamavhima vakatotaura nechakare kuti hurumende haina mari yokubhadhara vashandi vayo nemadhora ekuamerica
musangano waibatsira kana taida kuti titaure zvemandorokwati asi chokusangano kuti musangano uri kusangana under settlement 141 ye1997 settle arrangement iyi haipi collective bargaining inongopa consultation necollective bargaining zvekare kune mashoko akatotaurwa nana profesa mazima okuti hurumende haina mari yekutinge ichibhadhara vashandi vayo neus dollar saka vakatoita pre-end saka tiri kutoenda kunegotiation osocalled negotiation chiri mubaby face nokuti pane mumwe munhu akatotara kuti hurumende haikwanisi kubhadhara vashandi vayo nemaus dollar nokuti kuvashandi kunotaurawo zvemaratidio hazvibatsiriwo vashandi chiripo ndechekuti tinoda kuti titaure pamaringe nekutambira mari yemaus dollar kudzosa mari yaitambirwa navashandi gore october 2018 asati apfuura saka tikati vamwe vari kuti hatikwanisi kubhadhara isuo titi tiri kuda maus tikayera tangoti hatikwanisi kubhadhara ipapo tisina kuita social dialogue tinoona sekuti musangano uyu hauzobatsiri inenge yangova tete rubber stamping yezvagara zvaakutozikanwa zvakataurwa nanawo mazima
saka muri kukurudzira hurumende kuti iite sei
apa tina kuti hurumende idzakise pfungwa ione kutambuka kuita vashandi vayo uyezve kuti ikonomi yedolarai saka hazvibatsiri kuti itisare vashandi vehurumende variwana maratgs ikonomi yadolarai even maratgs achona haabatsiri kunyange tikaikiriza ne1 million basic commodities, accommodation, transport costs, medical costs, and you know, zvinongo erodza nekana kukokota increasement yaitataka chikuru kuru kudzosa mari yaitandirwa navashandi iyo yakadzona pongo kana kuti yakatakudzwa nehurumende zvisina nhaurirano navashandi.
Ko zvakaparurwa navamutulingube makazvitambira sei, nekuti kavari kuti zvizhinji zvavakaita varida kusimudzira magariro evashandi vehurumende?
Vamutulingube vanongorotawo zvavo, hationi zvichisimudzira magariro evashandi vehurumende. Kana pasina kubhadha neRTGS hapana zvingakurudzira magariro avashandi vehurumende. Tikatarisa bhajeti futi mabhajeti avo anongori pasi pasi. Tingada kutarisa bhajeti yeeducation. Tinozviziva kumaafrican countries akasangana mudhaka muna 2000 akatenderera kuti bhajeti reprimary nesecondary education rinofanira kunge rakakura 22% of the total budget, asi bhajeti redu richiri pa12%. Saka vamutulingube havana chido nevashandi.
Ko sei muchidaro muzvinafundo?
Tulingube vane chido nana IMF nana World Bank zvokuda kuridzisa mari anoita kuvashandi. Tinotoziva izvozvo kuti ministry of education yakatotadza kuemploya vashandi vayanga yati inoda, yanga yatinoda kuemploya 5000 asi tine deficit remore than 35000. Yakatotadza iwo 5000 ichiti hakuna mari kauti mari yainopiwa inorohwa neinflation. Saka vanoona kuti zvavamutulingube zvinoda kuti zvikurudzire magariro evashandi vehurumende zvinokurudzira pakuti tichinoshaya mari kuti vashandi zvikuru sei vemueducation vange vachiwanda kuti tichapipu reche ite shoma. Hamene kuti vamutuli vanorota kupi, asi marotero avo aya marotero akashata asinei asingapitsawo iri kuvashandi vehurumende.
Ko ipo panyaya yekuti muchatora danho ripi sevashandi, nekuti svondo rapera makamboedza kuratidzira asi zvinenge zvakakona n'anga murapwa achida, muchaita sei?
Svondo rapera varayiridzi vakawanda feedback yavakuta nekuti vakaona kuti hondo hainyanyi kubuda ipapo nokuti takuenda kunovhara zvikoro. Asi chiripo ndechekuti kana vashandi vehurumende vasina kupuwa mari yamaiyezera hationi vachikwanisa kunge vachinovhura zvikuru sei zvavarayiridzi zvikoro muna September. Saka vashandi vehurumende vakagara vataura kuti muna September kana pasina zvinenge zvaita nehurumende incapacitation inongovakosa kuti vazogara kumba vasingakwanisi kuramba vachienda kubasa, nokuti hapana kwavanga wani kuramba vachiwana mari yokuti vaende kubasa. Basa ndorofanira kuti ivape mari vakanga vachienda kubasa. Saka muna September kana pasina zvaita nehurumende, vashandi vehurumende vacharangwa mabasa.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Gurukota rinoona nezvavashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hapana kudududza pakuwandudza mutemo wemashandiro emasangano akazvimirira kana kuti PVO Act, kunyangwe ongororo yakaitwa nedzimwe nyanzvi iri kuti nyika icharasikirwa nemari inosvika mamiriyoni mazana masere kana kuti US$800 million uye mabasa mazhinji. Mukuru weHuman Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vanoti tikakanganisa masangano akazvimirira zvichakonzera matambudziko makuru kuvanhu vazhinji, vachiti masimba anoda kupiwa gurukota rinoona nezvepublic service and social welfare akawandisa.
Mutemo uri kugadzirwa nehurumende wePVO Bill tinoona uchikanganisa mashandiro emasangano akazvimirira oga zvikurusa. Mutemo uyu uri kusungira kuti masangano ese akazvimirira oga anga achiregista semaprivate voluntary organizations. Pari kutarwa kunzi kunyangwe avo vagara vari kushanda vasiri maprivate voluntary organizations, vari matrusts, vari maassociations, macommon law universities, vange vachiregista semapvos. Hapana nguva iri kupiwa yatingati transitional period kuti masangano awa anga achiwana nguva yekubatanidza mapepa pamwe chete nekuwana registration asi vasiri kumira kushanda.
Ndezvipi zvamunotyira kuti zvichakanganiswa nebhiri iri kana rikava mutemo munyika?
Chekutanga ndechekuti tiri kuona pachizokanganiswa kushanda kwemasangano agara ari kushanda kare munyika muZimbabwe. Zvichakadaro tiri kuona masimba akawanda ari kupiwa kuna minista vanoona nezvepublic service and social welfare kuti vange vachikontrola zviri kuitika kumasangano awa, kusanganisira kuchinja maboards kana kuti maexecutive committee emasangano awa, pamwe chete nekudirector kuti mari dzavo dzichange dzichishanda sei. Tiri kuona zvekare mutemo uyu mutsva uchirambidza masangano akazvimirira oga kunge vachiunganidza mari kana kuti kuita fundraising vasina kuregistwa sema PVOs. Tiri kuona zvekare kurambidzwa kwekutambira mari dzinobva kune madona kana masources ari kunzi iwo mutemo umu vari immoral kana kuti illegitimate, asi pasina tsanangudzo kana kuti definition yekuti chiri kunzi illegitimate kana kuti chiri kunzi immoral chii.
Dr. Kika, munoti kuhurumende, kuparamende nekuruzhinji rwevanhu pamusoro pebhiri iri?
Tikakanganisa kushanda kwemasangano akazvimirira oga, tinokanganisa kuungana kwevanhu vakazvimirira oga vachifoma maassociations ekusolva kana kuti kugadzirisa matambudziko emalocal communities edu. Maorganizations iwawa vakakoshera kuti kubatana nehurumende vachibatsiridza hurumende painenge ichikundikana kana kuti siri kunyatso kukwanisa kuzadzisa zvido zvevanhu munharaunda dzakasiyana-siyana. Tinoona zvekare maorganizations iwawa achiita yatinoti exact accountability pahurumende. Kunyangwe nyaya dzecorruption chaidzo, tinoona masangano akazvimirira oga vachimira kuti pese panoitwa corruption pange pachinongedzerwa uye zvichigadziriswa. Asi tikashaya masangano akazvimirira oga, zvinoita kuti hurumende ishande kazhinji kacho isina anoitarisa kuti ndizvo here zvairi kuita.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vari parunare kuHarare neStudio 7. Mutauriri weZimsec, Muzvare Nicky Dlamini, vanoti vawedzera nguva yekuti vana vabhadhare mari yokunyora bvunzo dzegrade 7, O-level neA-level. Izvi zvinotevera kuchema-chema kwevabereki kuti vainge vapiwa nguva pfupi yekuti vabhadhare. Zimsec inoti yawedzera nguva kubva 1 nyamavhuvhu kusvika musi wa 5 nyamavhuvhu. Nekuda kweurombo, vabereki vakawanda vatadza kubhadhara mari yechikoro musi wa 29 chikunguru wainge watarwa sezuva rekupedzisira. Mutauriri weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vanoti hurumende yaifanira kuona kuti hapana mwana wechikoro anotadza kunyora bvunzo, kwete kuswera ichitora mari dzevabereki varombo vanongodawo kuti deno vana vavo vanyora bvunzo.
Zvekuti Zimsec yawedzera mazuva ekuti vana varegiste kunyora unotova mucherechedzo wekuti upenyu hwakatoomera vabereki vazhinji avo vari kutadzirira kubhadhara pamazuva akatarwa. Zvino iye zvino tinoziva kuti isusu range riri 455 RTGS padhora ndiyo reti yenge iriko. Iye zvino vanoti vawedzera mazuva, asi vawedzera zvine mari yacho kuti ichienda pa 488. Iwo vabereki vanga vachitombotadzirira iri 455. Izvi zvava kureva kuti varombo kuvarombo. Kana takanangana nesustainable development goal number 4 inoti vana vese vanofanira kuwana mukana yakaenzana kuenda kuchikoro, zvinoreva kuti apa patova nevamwe vana vatova vasiri kuzonyora. Zvava zviya zvokuti varombo kuvarombo, vapfumi kuvapfumi.
Imi seZimta munoti kuhurumende pamusoro penyaya iyi?
Isu semusangano weZimbabwe Teachers Association tinoti apa dai zvaikwanisika hurumende yaipindira mwana wose oregister ozosara achionekwa neavo Waridziwe zvikoro kana kuti naiyo hurumende mubereki achibhadhara pashoma pashoma kusvikira zvaita, asi mwana anyora. Kune vamwe vabereki vaitouya vachiti tinokumbira kuti mwana adzokorore nokuti ainge atoshaya mari yokuti arejiste. Saka kutoti mwana adzokorore haisi nyaya yekuti izvo mwana akudzimwe nguva kuda haagoni, inotori nyaya yokuti haana mari yokurejista. Izvi zvinoita kuti vana vedu vazopedzisira kana vakuona kuti chikoro hachina basa uye kuti vakuita izvo zvisakarurama zvokuti kuputa zvinodhaka kana nokunwa zvinodhaka. Saka hurumende dai yapaongorora ipapa pasawanike paine mwana anonzi haanyori nekuda kwokuti haana kugona kurejista.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Teachers Association vaGudhu Taderera vari parunhare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti zviuru nezviuru zvepatsigiro rebato reZANU-PF zvinonzi zvakasiyiwa zvisina pekugara nemusi wechishanu mushure mekudzingwa kubva mupurazi reCresta Breeders Farm mavaigara. MuChronicle mune nyaya inoti vamwe vanhu vari kukurudzira kuti mufananidzo kana kuti statue yevaimbova mutevedzeri womutungamiri wenyika muchakabvu Joshua Nkomo iiswewo muguta reHarare senzira yokuvaremekedza nekuvarangarira mubasa ravakaita mukusunungura nyika. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Maserase, maserase pa studio apo. Ini ndinoti guru avo vamavhima avo ka. Ngava kuti zvisanetse ngavaratidze vashandi vehurumende mapayslip avo namutuli ncube vaise pasi apo. Zvozvoratidza chokwadi kuti vanotambira mari, vazotambirisa vashandi vehurumende mari iyo yavanotambira. Nokuti vese ndevehurumende, vanofanira kutambira mari dzinofanana navo. Vasa ivo vari kutambira forex ndosaka vachidaro. Ngavavatambirise mari yavo, ngavaratidze mapayslip avo.
Ine hangu ndinomubvunzo wandoda kumbobvunza nokutaurawo ndichimboonesawo mhuri yese yeZimbabwe. Vese vanova vanotera Studio 7 vakamboterawo mashoko angu kuti ivo vanhu vacho vanotitonga ivava kubva ivo vana Niki Mangwana, vana Mutsvangwa, vana uyu, vana Mutuli avagari muZimbabwe kwavana. Ana varikutogara kunze kwenyika, wai vachigara kunze kwenyika ivo vachiti kwai nyika inovakwa nevene vayo. Ivo sei vachinogara kunze kwenyika kunana Dubai kunana UK, mhuri dzavo dzose dziri kunana Dubai kunana UK, sei vachigara ikoko? Vari kuonaka kuti Zimbabwe yaora, asi vari kuti kwai Zimbabwe inovakwa nevana vayo. Inovakwa nevene vayo vanani? Isu tichitambura muZimbabwe, havasi kukwanisa kuti mhuri dzavo dziriyo muZimbabwe titambure tiri pamwe chete. Vana vavo vadyiwo maRTGS hazviiti, asi vanavo vari kudya maUS vari kunze kwenyika, vanavo vari kudya Bogen vari kudya chii? Asi iwe ngava mwana weZANU PF uri kutumwa kuenda kunouraya umwe mwana, ivo vavo vana vari kuna vari kunze kwenyika, kana ivo maporisa, vakuru vamaporisa vagari muSouth Africa, vagari muZimbabwe, vanotogara kunze kwenyika ende vanokora maUS. Asi imwe maporisa imi, imwe vacho majunior maporisa imi, maporisa imi vari kutumwa imi, muri kutumwa asi muri kutyoreswa maRTGS. Chero yemu masoja chaiwo chaiwo, muri kukoreswa maRTGS. Kuzvamuri kutumwa zvamusikona kuti hazviti. Kuti kana sisi chiti vedwe ngatidyei tese, guyai tidye tese, imakurambidza chamisa. Izvo chamisa anogara muZimbabwe umu ari kutambura vachimurambidza, vachimushungurudza, vachimuita sei vana Jobs kana vachivashungurudza, vachivaita sei, asi vari muZimbabwe. Asi vana Mutsvangwa, vana Mutuli ncube vari kugara kunze kwenyika. Ko sei vasingagari muZimbabwe? Sei musingambobvunzawo maporisa kuti kwemimi sei musingagari muno muZimbabwe vatiri kutambura tese vana Jobs kana? Vana Jobs kana vakavharigwa ko? Ii muri kusapota zvinhu zvakadaro. Oraiti, kana nyika ikazonaka mangwana muchazoti kudiko imi maporisa imimi?
Nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe ndopaunoona vanachadzamirawo vachitotenga vantu nezvigrosari zvisina kana basa rese kuti ha ndokumbira vhoti yenyu. Vakomana, 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 sei muchipusisa vanhu imimi? Sei muchipusisa vanhu? ngatenga vanhu nezvigrocery zvisina basa rese kuti hanzi kumanaka vakomanaka titai serious nyika yafa iyo. Zimbabwe ndiyo nyika yashatirwa mai, ndiyo nyika yafa. As long as economy ya Zimbabwe isina kumira zvakanaka, as long as Zimbabwe isina mare yainoshandisa, mare chaiyo chaiyo yainoshandisa, hapana chinofamba muZimbabwe. Zvinhu zvakagara pasi muZimbabwe.
Maswera sei pastudio 7. Ini ndoda kutaurawo pamusoro paponyati avo vaponyati avo vanomboramba kuti havasi kuishandidzana nezanupf pane maitiro avo avanoita. Ko pari zvino kana vaakunondundurudzana nemwana waJob Scala naJob Scala Junior, munhu asina kana chaakaita, vanhu vakange varipo vanotokupura kuti munhu akange asipo paitika zvaitika, mawitness enhingirikina anoratidza kutaura kuti uyo akange asipo. Asi imimi semapurisa mouya muchiti uyo akange aripo, zvinoratidza kuti kudiiko zvamunee muchiita. Vaponyati tinyareiwo please, we vaponyati tinyareiwo. Zvamuri kuita zviri kutonyadzisa, zviri kunyadzisa. Mukutadza kumisa kubiwa kwemombe kuri kuitika kubhotswana uko, ndimi mapurisa munotori pamberi kuba kwemombe, kuba mombe kubva kune imwe nyika, kuita zvinhu zvinonyadzisa kudaro. Zvinhu zvamunoita zvinonyadzisa vaponyati, musadaro, zvamunoita zvinonyadzisa. Ndini mwenda mberi, ndiri kuno kuhwedza kuno.
Kazwai pastudio 7 apo nevateereri wese vestudio 7. Ini chine mbiri, ndiri muno hangu muZimbabwe. Ndinokatya madzwa chaizvo nezvinoitwa zvakaitwa nemacivil servants, kuti vari kurwirwa kuti vatambire mari asi iwo woramba kustrike yakanzi wawedzerwe mari pakuenda kubasa, kureva kuti vari kuda basa havasi kuda mari. Saka chavanenge vachiti iwo tine vari kutimirira, iwo vachipikisana nevari kuvamirira sei, kuti mumwe ari kudhonza mumwe ari kupusha, saka munofamba muchienda mberi. Zvinondikatya madza chaizvo zviri kuitwa nevashandi nemacivil servants muZimbabwe muno. Mukai vakomana, ngatishandirei nyika iyi, kwete kutya kuda basa kudarika mari. Hauone here kuti iwo kana ukastrika kana ukadzingirwa kunzi hanzi wadzingwa basa, zviri nani kurarama uchiwana mari pane kunzi unzuru mucivil servant uchikuwara nenhamo? Ndatienda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Guta reNew York razivisa kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pamusoro pechirwere chemonkeypox. Meya veguta iri vaEric Adams vanoti chirwere ichi chakawanda muguta ravo, vachiti vanhu vanoita zviuru zana nemakumi mashanu kana kuti 150,000 vane chirwere ichi. Mazana nemazana evanhu vanobva kuNigeria vachigara muguta reItaly reCivitanova vakapinda mumigwagwa weguta iri vachiratidzira mushure mekuurawa kweumwe wavo akaremara aitengesa zvinhu zvake padivi pomugwagwa. Mapurisa anoti vakasunga umwe murume wechitarirana pamusoro penyaya iyi. Uwandu hwemabasa emafactory muChina hwakadzika mwedzi wapera zvichitevera kudzoka nemutsindo kwechirwere checovid-19. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pakuwanikwa kwezvekudya nekupedza nzara pasi pose.
Gwaro reongororo yakaitwa nesangano reUnited Nations gore rakapera rinoti nyika dzepasi pose dziri kudzokera sure kana tasvika panyaya yokupedza nzara
kuwana zvekudya zvakakwana nekupedza zvirwere zvinokonzerwa nekushaikwa kwezvekudya zvakakwana. United Nations inoti gore rakapera vanhu mamiriyoni mazana masere ane makumi maviri nemasere vakange vakatarisana nenzara, izvo zvakaratidza kuwedzera kwevanhu vakatarisana nenzara nemamiriyoni makumi mana nemasere. Mugwaro iri mukuru weUnited States Agency for International Development, amai Samantha Powers, vanoti mugore ra 2021 vanhu mamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe nematatu munyika makumi mashanu nenhatu dzemuAfrica, nyika dzepakati kumabvazuva, Asia neLatin America dzakanga dzakatarisana nenzara. Gwaro iri rinoti izvi zvakakonzerwa nezvinhu zvakawanda zvinosanganisa kurasikirwa nemabasa uye kushaikwa kwezvinhu pamusoro pedenda recovid-19, kuchinja kwemamiriro ekunze, kurwisana kwevanhu munzvimbo idzi uye dzimwe hurumende dzinorambidza kuti vanhu vari kunetseka vabatsirwe nemasangano akazvimirira, pamwe nehondo yakatangwa nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin pavakapinda zvechisimba muUkraine. Mauto eRussia akapunza mapurazi, matura ezvekudya nemakambani anogadzira zvekudya, pamwe nekubhomba nzvimbo dzinosvikira zvikepe zvinotakura nekuburitsa zvekudya. Izvi zvakasiya matani mamiriyoni makumi maviri echibage negorosi achitadza kusvika kuvanhu. Russia ndiyo inotengesera dzimwe nyika fertilizer kupfuura nyika dzose, asi kutanga muna zvita gore rakapera Russia yakatanga kudzikisa uwandu hwezvimwe zvinhu zvainotengesera dzimwe nyika. Izvi zvakakonzera kukwidzwa kwemitengo yefertilizer. Izvi zvichadzikisa goho revarimi muAfrica nezvikamu makumi maviri kubva muzana. America iri kushanda nesimba kuti iwane nzira yekugadzirisa dambudziko iri zvechimbi chimbi. Muna chivabvu gore rino, America yakazivisa nezvechirongwa chayo chekuona kuti zvekudya hazvishayikwi pasi pose, zvinosanganisira kuwedzera chikafu chekubatsira vanhu, kuona kuti misika inoshanda nguva dzose, kuwedzera uwandu hwekugadzirwa kwefertilizer nezvimwe. America yavimbisa mari inoita mabhiriyoni maviri nezviuru mazana masere emadhora ekuAmerica kuti itenge chikafu chekubatsira vanhu muAfrica, Middle East, Latin America nenyika dzekuCaribbean. America icharamba ichitungamira mukupedza kushaikwa kwezvekudya uku. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica pakuwana zvekudya nekupedza nzara pasi pose.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Makurukota ehurumende maviri nhasi achaita musangano nemasangano makumi mana anomirira vashandi vehurumende. Hurumende inowedzera nemazuva mashanu zuva rokubhadhara mari dzevadzidzi vanoda kunyora bvunzo gore rino. Sangano reHuman Rights NGO Forum rinoti bhiri rinobata masangano akazvimirira richakonzera kutambura kwevanhu vazhinji munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele. Thank you.